Nengo dzemasangano akasiyana siyana mumasvingo dzinoti dzavari kugara dzityira upenyu hwadzo mazuva ose sezvo dziri kutyidzirwa nevasori. Amai Lucia Masekesa vesangano remasvingo Resident Association vati kushanda kwava kwakunetsa nekuti vari kuvengwa kumabasa nekudzimba achishungurudzwa nevasori vehurumende.
Vono mumasvingo isusu takutotya nemashandiro atakuita kucivic society, hatichazivi kuti toshanda sei nokuti tine umwe wedu ari kushungurudzwa wekotrat. Hatisi kuziva kuti ari kushungurudzirwa chii. Chinondishamisa ndechekuti isu tinoshanda pamwe chete nekanzuro nehurumende, but chinozoita kuti tizoshungurudzwa tichisechewa mudzimba unenge munhu anenge ane pfuti kana kuti chii, zvichitova zvinhu zviri pagwara. Handizivi kuti mareforms iwayo avari kuti mareforms ari kuitwa kuti tishande zvakanaka muno munyika yedu yeZimbabwe ari kuiexercisewa here kana kuti hausi, noti patiri kufamba pese inda kutotya. Ndiri umwewo vashandi vari mukati mecivic society, but ndaakutya kuti zvino kana taakushungurudzwa sezvizvi tichanoshanda sei kumaruwa.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano recommunity tolerance and reconciliation development trust kana kuti COTRAD vabrighton ramus vati kubva zvakasungwa mukuru wavo vagamuchirai mukura nevamwe vatanhatu vachibva kumusangano wakaitirwa kumaldives vari kuvingwa mabasa nevasori zuva nezuva vachibvunzwa mibvinzo yakasiyana-siyana. Vati vari kubvunzwa pamwe nevagari vemumaruwa mavanoshandira kuti vari kudzidzisa vanhu zvehondo here sezvo mukuru wavo ari kupomerwa mhosva yekuenda kunze kwenyika kunodzidziswa zvekushandisa zvombo kudipiri gura hurumende.
Kushungurudzika zvikuru nokuda kwekutevererwa kwatiri kuitwa nevasori. Vari kutiteverera kubasa kwavari kusvika vachiprofaila munhu mushandi wose vachimubvunza mibvunzo yakasiyana siyana kusanganisira mibvunzo yekuti wakambotrena futi here, wakamboenda kunze kwenyika here. Saka hatisi kushanda zvakanaka even kumacommunities kwatiri kuenda kwatine mabeneficiaries emaprojects edu vari kutiteverera kunyange tichitenderwa kunge tiriko. Pamwe pacho kunyange tinge takavadzivisa kuti tichazonge tichishandira munzvimbo imomo vanoramba vachititeverera vachiratidza kuti vane zvavari kutsvaga. Kana tabvako kumacommunity tiri kugamuchira nyunyuto dzekuti vari kuteverera mafocal person edu vatinoshanda navo macommunities zvekare vachivatyidzira nekuvabvunza mibvunzo.
Vanhuwo zvavo vanoenda kumisangano yedzekodzero dzevanhu kana imwe misangano inotaura nezvekumira kwakaita upfumi hwenyika havachakwanisi kutaura pfungwa dzavo wakasungunuka sezvo misangano iyi iri kupindwa nevasori. Adlife Mapingure vemasungo Human Rights Trust vati kuvepe kwevasori pamisangano yavo kunoita kuti vagari vatye kutaura pfungwa dzavo pamisangano iyi.
Aiko zvino basa redu ratogozha chaizvo even tikapinda mucommunity umu tichida kuti tiite kana community meeting zvatotiomera because vanhu vatoshanda navo isu vanhu vanenge vachigara mumacommunity mamo. Saka iko zvinoizvi zvinoona kuti vasori vanenge varipo vakabata zvibhuku zvavo. Saka munhu kuti achitaura ari free nyaya yekodzero dzake chaidzo chaidzo, nokuti ruzhinji teichitaura zvekodzero dzevanhu hatinei nezvepolitics, but iko zvinoizvi vanhu vangoona kuti chero kodzero chaidzo dzatova politics. Saka kushanda kwacho kwakunetsa ende vanhu havachatonyatsohwisa kodzero dzavo chaidzo.
Guru kotara zvekubudisa kwemasoko amai Monica Mutsangwa havana kuda kutudza pamire bazi ravo panyaya yevasori ava vachiti vange vari musangano. Ukuwo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana vati hurumende haine ini avo vasiri kuita zvematongerwo enyika. Mugari wekumasvingo vatapiwa Gondo vati zviri kuitwa nevasori izvi zvinoratidza kuti hapana misiyano pakati peutungamiri hwavaemarson Mnangagwa neutungamiri hwayapo varobert Mugabe vaive panyanga vasati vabviswa nemauto muna mbudzi 2017.
Zvinhu zviri very negative paimeji yekandri nezvimwe nenyaya kuti katarisa makare kare anguva yava Mugabe zvinhu zvaingova zvichingoitika. Apa tikaona maorganization akaita sana Amnesty International neus government vakatobudisa mapress release vachikondema izvozvizvi. Saka for the image of the country zvinhu zviri very negative considering zvoruda ita vamunangagwa zveinternational engagement svi zvinodzosera masure. Saka vamunangagwa ithink maadvisers avo nevamwe vanofanira kuvaudza kuti vave one soft stance towards civil society because tikazotarisa constitution yeduwo inopa vanhu marights zvakawanda pamabill of rights eduwo zvekuti vanhu vanofanira kunge vachi free speech nezvimwe zvakadaro. Saka kumbunyikidzwa kwevanhu ikoko kuzvinoita sekuti kwaabhusa constitution yedu uyezve tiri kumbunyikidza marights evanhu akaita sana free speech.
Vamukura nevamwe vavo havana kukwanisa kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuita kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo sezvanga zvakatarisirwa. Vasungwa ava vacharamba vari mujere kusvika musi wa7 Chikumi. Mutauriri wesangano remagweta ari kumirira vasungwa ava reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vanoti mutongo wedare ati achapa mutongo wake nemusi wechishanu sondo rinouya apo atange apedza kunyora mutongo wake waatataura. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.